avana kuti akarwa but ane elite person background kureva kuti munhu anenge akabikwa pamazeri nemapractices echimurenga which has been a missing link musangano wezanupf heti musangano wezanupf uchete asizi mudirection yenyika because chimurenga chichirwiwa hatina kurwiwa munhu umwe chete kana kuti rimwe chete asi kuti Zimbabwe yese nevanhu vayo umwe wedu kana arasika pagwara anodzorwa odzoserwa mulaini ofamba nevamwe kana aramba anosvika pati akasvika navamugabe sekumudisa woiskopoisa umwe anenge ari competent because nyaya iripo ndeyekuti moto wechimurenga haufaniri kudzimwa unofanira kuenda mberi
tichitarisa kuti ZANUPF yava nemakore mazhinji hapana mukana here wokuti pfungwa dzevanhu dzachinja ZANUPF yachinja zvinangwa zvevanhu nebato renyu rachinja hapana mukana wokuchinja here ipapo
mupfungwa yemunhu iri dynamic inoshandisa idzo politics dziri dynamic so hapana society iri static society dzese dzinoshanduka dzichitsvaka kubudirira kuenda mberi nemastages anooneka kuti iye zvino vasvika pastage iye zvino vasvika pastage for example kuungana kwatakaita Saturday yapfuura iyo yatakafamba sevanhu vezimbabwe tichitaura kuti vamugabe ngavaende wakanga usingaitarisiri at the height yehet and zvakasata makaona izvinhu varungu nevamwe vakadaro vave nesense of belonging sense of security saka kureva kuti ndedynamism dzinoitika mukurarama kwevanhu saka vanhu vanofanira kuita embrace vanofanira kuindirana nazvo voziona sezvinhu zvinoita kuti tive nehealing saka ndechimiro politics nepfungwa nevanhu zvinangwa nedonzo hazvirambi zvakamira